inini nemazulu tikakonana hazvigoni kuti inini nditi zulu uya kumba kwangu titenhaurirano ndichidzilidhai nitarwanya kana kuti inini moti iwe rwanya uya uri kuwashington nditaurirano newe especially kana inini wazulu muri mune zvobvo muri munorovesa vanhu vanenge vachinditeerera inini ndouya kumba kwenyu ndogara nemi ndichitaurirana nemi asi wakaisa vanhu vangu mujere wakaisa vanhu vangu vanhu vari muchipatara kuchiponda vanhu hazvingadaro kuti nhaurirano dzedu dziitiki inoda muyananisa nehunhu muyananisa anobvumirana navamunangagwa navachamisa zvimwe zvese zvokuti kwai vana kupi vani mumadiscussions navamwe vese munotaura vana vanonzi anava vanoimba vekuhaishuridza va vamuteki vonzi kwai ngavakuratidza kuti vamunangagwa havasi pachena nyaya yedambudziko romuzimbabwe haitozi yavo futi navachamisa inyaya yakatanga kuna 1999 zami ichishandisa mauto kubira maelection kuponda vanhu nezvimwe zvakasiyana siyana so kuti dambudziko romuzimbabwe ripere panga kuti mdc inotangamirwa natsamisa nezami yeyi nemiritari yavo vagare pasi asi chimwe chingaita kuti zvinhu zvinake ndezvekuti kana vachamisa navamunangagwa vakagara pasi pano muyananisa anobvumirwa vanhu vokuami vanofanira kuuya kumanegotiations ivavo because vanhu vokuami vari necoalition government nezami iyo ami iri bazi renyika remunhu wese rezano yemdc rendonga but ami inotora position ichisapota zano kubva muna 2000 kubva kumakukura hungi muna 2000 muna 2008 maelection saka any nhaurirano dzipi zvadzo dzinokwanisa kuitwa pasina marepresentative eani kuti anzikoti kutambisa nguva
asi anga atungamiriri nhaurirano idzi ndiani nekuti takamboona paya anga ari mutongi gava yanga iriyo sadak neafrican union
aiwa vanhu vomusadak nemuafrican union ndo vanoziva kunyanya nesouth africa nhaurirano dzinofanira kutungamirwa nomunhu anobva musouth africa because zvinhu zvichiitika kuzimbabwe zviri kunyanya kubata sereki zvakanyanyisa south africa neupfumi hwayo nevanhu vayo kana vambeki vakaripeya chero vakambeita zvavambeki zviya zvachitori nani
asi kavamwe vanogona kuti iro bato reanc rinenge riri kubuda kapachena kuti rinotsigira zvese zviri kuitwa nezanu pf
haritsigiri zvese plus iyo ikabuda ichiti hurumende iripo chakati 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 inozotadza kuti idini iyananisa tarira kana vamugabe vazulu pavakanga vachinetsa south africa yangobuda ichiti kwaiti diplomacy asi ndiye akazoita mutongo gava sadhaki chaiye kazobuda ichiti aiwa sarudzeni dze2008 anga asiri maelection anga ari mazanamganana handifungiri south africa ingatadza kuona dambudziko romuzimbabwe nokuwanda patakaita muno musouth africa vanhu vachitiza kuutongi hwezanu hamugabe